Tamirepi uyo akanyorana chibvumirano chemakore maviri nechikwata cheukariba ichi. Apawo basa kuna mabhelonjekwa nachendirai dhuwe sevatevedzeri vake avo atora kubva kuhwange chikwata chakamupa mukurumbira semutambi. Pamusoro pezvo Tamirepi apawo basa kuna Kenneth Nagoli uyo ave maneja wechikwata ichi icho chiri kutarisira kuita zviri nani mushure mekupedza chiri pachinhanho chegumi mwaka wapera. Nagoli ndiye mutambi wekutanga wemuzimbabwe kutambira chikwata chekubrazil mushure mekutambira Santos iyo yakapa mukurumbira kuna Pele. Tamirepi abatana naJoseph Takaringofa wemutare City Rovers naBhekitemba Ndlovu weHaumine sevarayiridzi vatsva vachange vari panyanga muPremier Soccer League mwaka uno. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo varayiridzi vakaita saMoses Chunga, Kelvin Kaindu, Luke Masomere naRaman Gumbo vaingochinjana zvikwata. Muteveri wenhabvu vanometa zvisengwe vanoti zvinofadza zvikuru kuona varayiridzi vatsva vachipinda mudariro.
Ndiyo chaicho izvo zvatiri kutoda kuti kuiswe makochi matsva. Kana matimu ese asi kana matimu ese kadai asarudza makochi matsva kuitira kuti tionewo kuti ivo vanoita sei. Tisaise makochi ekudhara, tingosimba tichiisa makochi ekudhara, hatitoda kusimba tichiisa makochi ekudhara. Toda matsva, timboone matsva aya kuti anofambisa sei.
Asi varayiridzi vatsva ava vanofanira kuratidza shanduko pane zvaiveko kare kuti vawane ruremekedzo. Mune imwewo nyaya, murayiridzi wemabhaulazi wechikwata chenyika checricket Makaya Ntini asiiswa basa mazuva mashoma shoma chikwata ichi chisati chasimuka kuenda kuBangladesh kumakundano ezvikwata zvitatu. Kunyange hazvo gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga richiti Ntini asiya basa nekuda kwake, murayiridzi uyu akataurira imwe nhepfenyuro yekumusha kwake kuSouth Africa kuti akamanikidzwa neveZimbabwe cricket kuti asiye basa. VeZimbabwe cricket vanoti varwadzikana zvikuru nekusiya basa kwaNtini vachiwedzera ivo kuti vatambi vemuno vakadzidza zvakawanda pamakore maviri apo Ntini aive mumwe wevarayiridzi vemachevrons. Izvi zvauya zuva rimwe chete chikwata chemachevrons chichifanira kusimuka muHarare chakananga kuBangladesh kumakundano ezvikwata zvitatu achasanganisirawo Bangladesh neSri Lanka. Mumukombe wezvikwata zvitatu uyu Zimbabwe iri kutanga neBangladesh musi wa15 ndira yozotevera neSri Lanka musi wa21 ndira. Asi mutambi wechikwata ichi ane mukurumbira Hamilton Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga ndiwo wakanyanyokosha kana vachida kutora mukombe uyu.
Kutaura kwadaita pekutanga izvezvi chinangwa chedu ndechekutanga, takunda pekutanga apa, takunda pekutanga tozoenda tichiona zviri pamberi.
Finari yemakundano aya iriko musi wa27 ndira. Chikwata cheZimbabwe icho chadaidza vatambi vatsva vaviri Brandon Mabuta naRyan Murray chiri panguva yakaoma mushure mekurohwa zvinonyadzisa mumutambo wavo kugumisira apo vakarohwa mumazuva maviri mumutambo waifarira kutora mazuva mana neSouth Africa. Zimbabwe iri kushandisa kushanya kwayo kuBangladesh segadziriro yayo yemakundano e2019 World Cup Qualifiers ayo achaitirwa muZimbabwe muna Kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.